Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vati hurumende haisi kushandisa tsvakiridzo yakazara pamatanho airi kutora munguva ino yeCOVID-19 izvo zvinogona kuisa utano hwevanhu vakawanda panjodzi. VaMadzorera vati hurumende iri kungotaura uwandu hwevanhu vanofanirwa kuungana isiri kuongorora kuti machechi akasiyana siyana pakukura kwawo. Vati hurumende inofanirwa kuudza vemakereke kuti vave vakatarangana pavanenge vaungana vachinamata nezvimwe zvinodzivirira kupararira kweCOVID-19. VaMadzorera vati pane machechi madiki zvakanyanya zvekuti vanhu zana vanoshumira vakabatana izvo zvinoita kuti vatapurirane chirwere cheCOVID-19.
Tuvarongoita zvokungononga mafiga vachingokanda mafiga vasingatiratidze unyanzvi hwesainzi huri sure kwezvavari kutaura. Muenzaniso ndouyu, pane kachechi kadukuduku kanogona kupinda vanhu 40 chete. Chechi iyoyo haibvumirwi kuti vanhu vapakira nemo mavari 100. Kuya mamachechi mahombe atinawo muno munyika anopinda vanhu 2000. Machechi iwayo vakanzi pindai muri 500 zvakarurama, nokuti nyaya huru iripo inyaya yesocial distancing. Ndo nyaya yatofanira kuemphasiza. Toemphasiza nyaya yekugeza maoko, nyaya yekusakwazisana, kumorosana nokumbundirana kana taya kuchechi, nyaya yekupfeka mamaski, nyaya yekusasheya midziyo mukereke zvakafanana nokuti kana tichiita chirayiro chashe zviya.
Munyori mukuru musangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, SADA, Dr. Norman Matara vayambirawo vemakereke kuti kuwedzerwa kweuwandu hwevanofanirwa kuungana hausi mucherechedzo wekuti chirwere cheCOVID-19 chapera munyika. VaMatara vati vanhu vanofanirwa kuramba vachitora matanho anoita kuti chirwere ichi chisapararira.
Kuti chakanyanya kukosha kuramba tichizvichengetedza panyaya dzesocial distancing, kunge tichisanitaiza maoko nekunge tichipfeka mamaski. Kuti magatherings awedzera 200 hazvireve kuti zoni COVID hakusisina oro hatichabata COVID.
Sachigaro weAnglican Council of Zimbabwe Bishop Ignatius Makumbe vati danho iri rakagamuchirwa nemufaro kunyange hazvo vamwewo vari kutya. VaMakumbe vatiwo izvi zvinorerutsira vafundisi kuti vasaita magungano akawanda pazuva sezvavanga vachiita panga pachibvumidzwa vanhu vasingadariki 50.
Asi tine mufaro nokuti makereke medu vafundisi vanga vane dambudziko rokuita masevhisi akawanda pazuva, uye tine ruvimbo rwokuti mamanejero vatanga tichiita vanhu 50 vambenge vachibvumidzwa, tave neexperience yokuti even 100 tinokwanisa kuva maneja zvakanaka.
Munyori musangano reCatholic Bishops Conference vaFra Derek Chiromba vatiwo vacharamba vachiteedzera zvinokurudzirwa neveutano kudzivirira nhengo dzavo kubva kuCOVID-19.
Vanhu vachiuya kuchechi vanenge vaine mamaski avo uye vachishandisa masanitaiza vasati vapinda, nekutorwa matemperature vasati vaungana, kuti tive nechokwadi chokuti hapana kutapurirana utachiwana ihwohwo.
Vachitaura nevatori venhau nezuro mushure medare remakurukota, gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakazivisa kuti hurumende yawedzera uwandu hwevanhu vemakereke vanogona kuungana nguva imwe chete kubva pa50 kuenda pazana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.